manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vachereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechina kurume 22 2018.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende inonzi yavimbisa kugadzirisa zvichemo zvavana chiremba, asi vana chiremba ava vanoti vachamisa kuramwa mabasa kana vachinge vanyorerana chibvumirano nehurumende.
Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vari kukurudzira vabereki kuti vatarisise vana vavo zvakanyanya kuitira kuti vasashandise zvinodhaka.
Vari kusiya basa semumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti vanosuwa chose kuti vave kubuda muZimbabwe nyika isati yaita sarudzo dzakachena.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yakavimbisa kugadzirisa zvichemo zvose zvavana chiremba vari kuramwa mabasa ichiti ichavawedzera mari dzekubatsirikana kubva pa $1.50 pa hour imwe chete kusvika pamadhora mashanu pa hour. Hurumende inonziwo yakabvumawo kuti mari dzavana chiremba ava dziwedzerwe uye kuti vapiwe mukana wekukwereteswa mari dzekutenga motokari dzavanoshandisa kuenda kumabasa. Zvinonziwo vana chiremba ava vachabhadharwa mari dzavo panguva iyo vanga vachiratidzira izvo zvanga zvakanzurwa nehurumende. Izvi zvinonzi zvakabuda mumusangano wakaitwa neZuro nesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association nevatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi navaKen Constantino Chiwenga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mkolisi Ngwenya, vanoti kunyangwe hazvo vakavimbiswa izvi neZuro, vamirira kunyorerana pasi nehurumende vasati vadzokera kumabasa. Vana chiremba ava vava nemasvondo matatu vachiramwa mabasa.
Vakasangana nemutungamiriri wenyika, vakuru vedu vanonzi maconsultants, ivo vakauya vachitiudza kuti mutungamiriri wenyika vatitaurira kuti tinokwanisa kuti tinyatsokurukura panyaya yekuti vanokwanisa kuti mari inokwanisawo $5 per hour, uyezve tinokwanisa kuti tishandise yatakapuwa inonzi yekuloan. Zvadaro tikatora izvozvo tikanopa vamwe vedu vakati vanga vachikumbirawo kuti tipihwe $7.50 per hour, uyezve tipuhwe iyo inonzi jikisi. Tikazonyorerawo maconsultants akanotimirira ikoko. Izvozvo zvataugwa, uyezve tinokumbirawo kuti zvinhu zvachona zviuyewo nepabaipatite meeting patinogara pazvinotungwa zvese kuti chisungo chemubaipatite ndo chisungo chavapa kuna ana chiremba.
Vakabvuma kukupai zvamunotaura izvi?
Vakataura tingazonyatsoziva nekuti zvakazouya zvichiva nemaconsultants, asi vakawedzera zvavo mari, asi takamirira chakanyoro nekuda kwekuti bipartite ndo inenge ichinyatsoratidza.
Asi zvimwe zvavakataura havo makazvitambira?
Notambira nekutenda kukuru nekuti vanoratidza kuti vakanzwisisa zvese zvichemo zvedu.
Munovimba nehurumende here panyaya iyi?
Aiwa tinovimba zvedu kuti kana tangopuwa tiri pabepa aiwa zvatova izvozvo.
Ko Dr. Parinyatwa vari papi mukutenderana kwamakaita uko?
Vaparinyatwa havasati vambotaura nesu kubva muvhuro.
Muchiri kuda kuti varegere basa here?
Iti kuti ngavaite basa ravo uyezve vakuru vavo ngavakurudzire kuti vaise basa ravo kuti tiwanewo zvatinoda. Vataurawo nesu semukuru wedu tiwane kusabhisa inonzi communication pakati pedu navo.
Pane zvasara here zvamuchiri kuda kuhurumende?
Takamirira kuti zvese zvatakatemera zvinyoro pasi tisangane pabai pataita.
Saka mave kudzokera kumabasa here?
Aiwa kudzokera, tinodzokera kana tazoona zviri pabai pataita.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mkolisi Ngwenya, vachitaura parunare na Tanonoka Wande weStudio 7.
Kota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vari kukurudzira vabereki kuti vatarisise vana vavo zvakanyanya kuitira kuti vashandise zvinodhaka vasashandisa zvinodhaka sezvo iri rave dambudziko guru ranetsa munyika yose. Kiri mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Dr. Parinyatwa vati vana vanochinja hunhu hwavo kana vava kuputa kana kunwa zvinodhaka, nokudaro inyaya inofanirwa kungwarirwa nevabereki zvakanyanyisa.
Kuti wana mai nana baba kudzimba vatarisise chaizvo vana vavo behavior yavo, kuti behavior yavo ndoyo vajaira here kana kuti yachinja. Because paanotanga kuita abuse drug mwana anochinja behavior, unoona akuita tumwe tunhu twaisamboita. Ona pamwe akurara longa, pamwe akudzoka kumba late, pamwe akuita rude, pamwe anoona akudya stereki. Because fanika anaenda mbanje vanoita kuti uite appetite, unoona mukondo wese wapedzwa akuda umwe futi kuti kuingaisambodya. So you have to be very very alert, say samai kana kuti baba.
Vati bazi ravo riri kuedza zvikuru kutaura nevadzidzisi muzvikoro zvemunzvimbo dzinogara veruzhinji sezvo dambudziko rezvinodhaka riri kuvhiringawo vana vari munzvimbo idzi. Dr. Parinyatwa vati nyaya yezvinhu zvinodhaka izvi ratove dambudziko chairo, zvokuti vakutotyira kuti vechidiki ava vachazoguma vava kuputa anonzi mahard drugs anenge heroin nemamwe.
And then we are also trying to educate my teachers, especially my low density room. They assume that we are now our school teachers, but in Dover we have drug abuse. Zimbabwe used to be a transit country, South Africa. But now we have that problem ourselves. And very slowly, she ended up with hard drugs and another heroin. Yes, we are not going to be able to do, but abuse is rampant. And tinofana kuti as a community takabatana nemapurisa, tinawo mashoma nana rehabilitation, and usually they are attached to hospitals, but we really need proper rehabilitation institutions.
Vati bazi ravo rine chirongwa chokufambira vana vechikoro vachitaura nezvekushata kwezvezvinodhaka zvinenge bronko nembanje. Dr. Parinyatwa vapa mufananidzo wechirongwa chiri kuitwa mumusha weHighfields, uko kunodzidziswa vechidiki kuipa kwezvinodhaka izvi.
Iye zvino tine program iri under vedu ve mental health, Dr. Meistol, who is very very strong hapo muno ndo anoita mental health, and zvinobatana ne drug abuse yacho yakabatana nana musombodi yaivavo, ne drug abuse alcohol zvakare zvichisanganisa. Saka tiri kuvakurudzira chaizvo kuti vaite ma outreaches particularly kuma school ne ku out of school. Tinomboita mamwe ma meeting fanika kunana high fields kuyo kuma grounds, tichiedza kuunganidza vana out of school kwa teacher nenyaya ye drug abuse ne dangers dziripo nekuputana bronco zvese izvozvo.
Dr. Parinyatwa vatorawo mukana uyu kuyambirawo vagari vari kumiganhu neSouth Africa kuti vangwarire chirwere cheListeria chinowanikwa munyama yePoloni neVienna sausages idzo dziri kugadzirwa neimwe kambani iri kuPolokwane kuSouth Africa. Vati vanhu mazana maviri nemakumi masere vakafa kuSouth Africa mushure mekunge vadya nyama iyi, asi hakuna munhu ati asangana nedambudziko iri muZimbabwe.
Muno hatisati tasvikirwa nechirwere chinonzi Listeria. Ini ndakaenda musvondo rakapera musi wechishanu ndakaenda kuSouth Africa. Ko taiwe tadaidzwa maministers ehealth eSADC yese. Tava tiri maminister 15 nda Listeria iriko kuSouth Africa. So minister of health wekuSouth Africa ndiye chairman wedu weSADC wehealth. Saka akatidaidza tese tikando taura nenyaya ya listeria kuti ichirwere chinoonekwa kana wachitanga icho chinotanga pamwe chitatuma nyoka neka temperature diarrhea ka temperature pain dzema muscles muscle pain headache and it can get serious and then you get meningitis and it can kill you. Ku South Africa kwakafa vanhu vanopfuura 108 ne listeria.
Dr. Parire Nyatwa vati bazi ravo rakaendesa vana mbuya utsanana ku Bates Bridge Border Post kuti vanozivisa vanhu nezvezvirwere zvinokonzerwa nekudya nyama idzi. Ndakamirira studio
Makarapoto to the Zimbabwean people, and the future is yours.
Va Thomas, vati vachaenda pamujandigere, vachigara namai vavo nemhuri yavo, vasati varonga zvimwe zvekuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vatungamiriri veparamende yeAmerica vari kutanga kuvhota nhasi musi wechina pabhiri remari inoita $1.3 trillion iri kuda kushandiswa nehurumende rakatombopasiswa chitatu usiku nenhengo dzeparamende dziri kutungamirira nhaurirano. Vadare ava vave kusvika pakati vane pakusvika pakati peusiku hwemusi wechishanu kutambira bhiri iri kuitira kumisa kuvharwa kwechitatu kwehurumende gore rino.
Zviuru zvevapanduki muSyria nemhuri dzavo vari kutarisirwa nhasi kubva mune rimwe divi redunhu riri kumabvazuva iro riri kurwiswa reGouta pasi pechibvumirano chakatungamirwa neshamwari yeSyria Russia.
Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo yemutungamiri wenyika dzevamiririri vemaparamende, makanzura pamwe nemameya gore rino pakati pa 21 Chikunguru na 21 Nyamavhuvhu. Sezvakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission yeZEC, sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vakazivisawo zvakare kuti zviri kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutara zuva resarudzo sekupiwa kwavanoitwa masimba ekuita izvi nebumbiro remutemo. Asi vamwe vanoti nguva yacho yasara inove mwedzi mina kubva nhasi kusvika musi wa21 Chikunguru yave pfupi kuti pagadzirirwe zvose zvinofanirwa kunge zvaitwa pasati paitwa sarudzo, zvakaita sekunyoresa mazita kunomination court kwevachada kukwikwidza. Ukuwo mapato ezvematongerwo enyika achapinda musarudzo haasati azivisawo vachakwikwidza vakaamiririra, sezvo asati aita sarudzo dzekudoma vachamiririra mapato aya kana kuti maprimary elections. Ngatingati here nguva ichiripo? mukuzeya nezvenyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru weMDCT La Douglas Monzora pamwe nenhengo yeZanu PF vachimirira mupopoma pelandava muparamende vaJoseph Chuma akatanga kubvunza vaMonzora kuti nguva ichiripo here kuhurumende kuzek pamwe nekumapato ezvematongero enyika.
Chemutaka ndechekuti isusu MDC tirikugadzirira sarudzo, tirikugadzirira maprimary edu, takavhura kuti vanoda kuita macandidates vanofanira kuapplya. Saka vanhu vari kuapplya kuno kuMDC vachibhadhara atinoti maapplication fee acho atinozoshandisa kuti kana taa kuti vanhu vaende kumaprimary todhinjisa maballot papers. Tiri kutosangana mangwana National Council yedu kuti ichitarisa mazita evanhu vakaapplya waya wanokwalifya kunde vari macandidates edu. Asi kana ndichienda kuzeki nekugovernment hakuna gadziriro dzakakwana dziri kuitika semuenzaniso, hatisati ane voters roll racho. Chechipiri chakati isusu tida kuti voters roll iroro riauditiwe kuti tione kuti vanhu vakanyoresa ndivo here vanhu vari muvoters roll zvakare. Chechitatu ndechekuti tiri kuda kuti panodhindirwa maballot papers paya paya tinge takarepresentwawo ipapo, totarisazve zvenyaya yekuti diaspora vanofanira kupiwa kodzero dzekuvhota. Chechina tiri kuti SADC European Union, United Nations, African Union ngadziwe dzinounza maobservers adzo kuitira kuti election iyo inge iri election isina mhirizhonga.
Honorable Chuma, munoti iwo nemamiriro akaita zvino kugadziriro kubvira kubato renyu reZanu PF, zeki, hurumende?
Isusu semusangano weZanu PF tiri kunyatsogadzira mhizi yedu. Our house is in order, zvinhu zvese zvichitofamba nemazvo. Zvichitaura kudai so nhasi kutori nepost biro yakatogara so kuti itigaidhe kuti zvinofamba sei. Even kuhurumende uko mazuva mashoma mene apfuura apa takatoona timu inobva kuEU ichitolenda kuno uko kuzoona kuti maelections ari kugadziswa sei. Saka ndinotemba kuti zvinhu zvese zvaifanwa kugadziswa zviri kuitika. Kune zvimwe zvinhu zvakatara namukoma wangu panapa vaMonzora zvinenge zvemadiaspora vote zviyaziya. Zvinhu zviyaziya zvinogadziriswa kubvira pabumbiro remutemo chaiwo chaiwo. Saka those are some of the things that need to come before probably ask the parliament kuti tigadzirise zvinhu zvichibve zvakanaka if they want us to shoot that. But also you must know kuti hatingazogone kuti tikave zvinhu zvese kaone kuti everything is run smooth. But hurumende iri kuedza chaizvo, zeki vari kuedza chaizvo, so I think we are moving in a proper direction.
VaMonzora,
hapana chati chaitwa nehurumende, I'm sorry to say. Asati awirira zvakare kuti SADC inouya here, European Union inouya here, African Union, United Nations kuti dziite guarantee maelection. Nokuti tiri kubva mutransition yokuti mauto akapindira mune zvematongerwo enyika muna November. Saka izvozvo hazvisati zvagadziriswa. Hatisati tagadzirisa nyaya dzemhirishonga. Iko zvinezvi kutaura kwandiri kuita, vachuma vanozviziva kuti kune vanhu vanga vachifoswa kuti vape maserial numbers avo zvinova zvisiri pamutemo. Tobva apo mapato ezvematongerwo enyika asiri ZANU PF haasi kubvumirwa kuenda paTV. Ndizvo zvimwe zvinyunyuto zvinofanira kugadzirizwa izvozvo kuti tiite sarudzo dzakachena muno muZimbabwe.
VaChuma, munoti iwo nemashoko ari kudzoswa navaMonzora?
Ndofunga mukoma wangu havana kunyatsoona even paTV zvakabuda. Timu yeEU chaizvo yatove muno muZimbabwe vauya kuzoobserva maelections iwavo. Timu yeSADC is actually coming, is on its way, and AU is also said that vatatumira timu yavo. Saka izvo zvatogadziswa kudhara. Tikatarisa futi nyaya yataura pamusana pematv nechichi, inini I remember very well musi pavakaita meeting yavo paharvest house baba vachinogadza vachamisa kuti vaite president weparty yavo. Vanhu vezbc vakaa ichomhanya ichoti tatorohwa tichitandanidza kuti hatidiwe mukati imomo kuti tinokavha. Saka kuti voti havasi kukavhwa apa futi vari kurova majournalist acho vechivadzinga hamene kuti vaona kuti zviite sei. Vachamisa vatenderera nyika yese vechikambena free, havasati vamborambidzwa, havarambomiswa. Asi ivo ngavaplay party yavo in honesty kuti ngavabvumire majournalist auye, tikuda a free and fair and credible election.
Avo vanga vari nhengo yeZANU PF vachimiririra mupopoma pelandaba vaJoseph Chuma. Manzwawo zvakare kubva kuna vaDouglas Monzora vanove munyori mukuru weMDCT Vaviri ava vanga vari parunare muarare murukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri we Studio 7.
Dare romuchirezi ranyima Andrew takashinga bere mukana wokubisa mari yechibatiso richiti musungwa akatarisana nemhosva hombe yaanofanira kunopika ari mujere kuAmerica. Gandri Maramba anotipanyaya iyi.
Mutongi wedare rechiredzi amai Geraldine Mutsoto vati havangagoni kupa bere mukana wekuti agare kumba kwake akamirira kudzoserwa kuAmerica sezvo aine nhoroondo yekutiza sezvo akaita kuAmerica mushure mekusungwa. Amai Mutsoto vati bere vakatarisana nemhosva huru uye dare harigoni kumubvisa muusungwa sezvo vasiri kuziva hurongwa hurumende kuti ichamusvitsa riini mumaoko ehurumende yeAmerica. Vati bere anogona kutizira kunyika dzakaita seChina, Italy, Mexico kunova kunozonetsa kuvabata. Gweta rabere vachazvibvunza vati vachakwidza nyaya yekudare repamusoro. Studio 7 yarambidzwa nehama neshamwari dzabere dzanga dziri padare nhasi kutaura negweta rabere. Hama idzi dzamboda kurova vatori venhau vanga vachida kutora mifananidzo yabere uyo anga aine cheni mumaoko nemumakumbo. Baba vemusungwa ndivo vanga vachinyanya kupengera vatori venhau vachida kuvarova. Vatori venhau vazobva padare apa vachiita zvekutandaniswa nemhuri yekwabere. Bere nevamwe vake vanonzi vaibira vanhu mari dzemitero dzinofanira kudzoswa kuhurumende kuvanhu ava. Bere anonzi akaita izvo apa aigara kudunhu reOhio kubva muna 2007 kusvika muna 2012. Vachuchisi vemuAmerica vanoti mari inodarika mamiriyoni manomwe emadhora yakabiwa nebere nevamwe vake vanoti vaJulius Marimbire nakudzaishe Marimbire avo vanonzi vakatizawo kuAmerica uye vachifungidzirwa kuti vari mumasvingo. America ine chibvumirano neZimbabwe chokubatsirana kuti vanopara mhosva munyika mbiri idzi vatongwe munyika dzavakaparira mhosva. Ndakamirira Studio 7 muchiredzi, ndini Gandri Maramba.
Katerera ku Studio 7.
Tiri kutefenyura tiri ku Washington DC.
Tombo terera zvimwe zviri kuitika.
Nasi kurume 22 pasi pose pari kucherechedza zuva remvura. Izuva rekuti tirangarire kukosha kwemvura yakachena uye kuti tidzivirire kushaika kana kusvibiswa kwemvura pasi pose. Pasina mvura hapana upenyu, asi vanhu vanosvika mabhiriyoni maviri pasi pose vanogara munzvimbo isina mvura yakakwana, uyezve vamwe vanosvika padyo nemabhiriyoni maviri vanorarama nemvura yakasvibiswa netsvina yevanhu, zvinokonzera kuti vabate zvirwere zvinouraya zvakaita sekorera nemanyoka. Kana kushandiswa kwemvura uye kusvibiswa kwayo kukaramba kwakadai, vanhu vanogara kusina mvura yakakwana kana yakasviba vachapfuura mabhiriyoni matatu mugore ra2050. Kunyange hazvo nzira dzokuchenesa mvura dzakawanda dzichipiwa, tinogona kushandisa zvagara zvichiwanikwa mumasango edu pasi pano uye zvisingadhuri asi zvichichenesa mvura yakawanda yatinoshandisa. Kana masango azere miti pamwe nematoro zvikapera, nzvimbo dzagara dzakaomerwa dzinonyanya kusarimika uye nzvimbo dzinonaya mvura yakawanda dzinoita mafashanu anotyisa. Kutorwa kweivhu nemvura inoerera ndiro rimwe dambudziko. Gore rese rese matani ari pakati pemakumi maviri nemashanu nemakumi mana evhu repamusoro anoeredzwa nemvura. Izvi zvinokonzera kutadza kwevhu kuchengeta mvura nezvekudya zvakaita senitrogen nephosphorus izvo zvinodiwa nezvinomera. Izvi ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvekuti gore rino tinoti tishandise zvinowanikwa mumasango edu kukunda matambudziko emvura atinawo makore atakatarisana nawo. Tinosungirwa kuvaka masango, kuchengetedza mafuro uye matoro, tichibatanidza nzizi neuko kunoita mafashanu uye tichisima zvinomera padyo nepanoerera mvura. izvi zvese zvinhu zvinobva mumasango edu zvatinogona kushandisa kugadzirisa zviri kukanganisika kuti tigare tichiwana mvura yakawanda uye yakachena. Tinogona kuchengetedza ivhu kuti risatorwa nemvura kana tikasima miti nemakwenzi pamahombekombe yemigero yemvura. Tinogona kuchenesa mvura yakasviba nekuchengetedza matoro ayo agara achikwanisa kuchengeta nekuchenesa mvura. Pazuva remvura ranhasi tinotarisa nzira dzokushandisa zvagara zviri mumasango edu kugadzirisa zvimwe zvinotinetsa maererano nemvura. Mashoko aya anorakidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Muchirongwa chedu cheLife Talk nhasi na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rezvinodhaka zviri kushandiswa nevana vakawanda.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zeninga.
Ini ndiri Tanonoka Wande tiri muWashington DC.
Soko isika tise